Chekwata ichi chapunzirwa pasi chekutanga gore rino mushure mekudamburwa 1-0 neDynamos mumutambo wakanakidza zvikuru uyezve wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium. Vazhinji vanotevera chikwata ichi vaitarisira mapoints ese matatu, asi izvi zvakaramba mushure mekunge chibodzwa chakabva kuna Ocean mushure maminiti makumi matatu nemana mutambo watanga chakanyudza yadha. Kunyange hazvo vakakunda, murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anobvuma kuti mutambo uyu waive wakaoma zvikuru.
Mutambo wanga wakaoma zvikuru, ende mukaona panotambwa one note zvinobva zvangorakidza izvo kuti mutambo wanga wakaoma. Semurairidzi hapana murairidzi anoda kutamba bhora achikundwa, saka kana mahwinawo unobvawo kufara.
Mutambo uyu waive wamboshayirwa kwekutambirwa mushure mekunge nhandare yeNational Sports Stadium yaive yanzi yaive yakavharwa nemhaka yemusangano wechechi yeChrist Embassy uyo uriko svondo rino. Asi manheru echishanu vePremier Soccer League vakazivisa veruzhinji kuti mutambo uyu waive wave kutambirwa munhandare diki yeMorris Depot iyo iri muHarare zvekare. Izvi zvakazoshandurwa nenguva dza12:30 masikati emugovera, apo vanotaura vakamirira PSL muzare kudzaibare vakaudza vatori venhau kuti yadha yaive yave kusangana neDynamos muNational Sports Stadium, asi havana kutaura chikonzero chakaudza shanduko iyi. Chaunga chakanzwa shoko iri patiri nenguva ndokuuya vakawandisa kuzoona chibodzwa chamushure chichipa Dynamos mapoints ese zvichitevera kurohwa kwavakaitwa 1-0 neHaumai pakati pesvondo. Aka ndiko kekutanga yadha ichirohwa mumakundano egore rino, asi murairidzi wavo Jairos Tapera anoti izvi ingadai zvisina kuitika dai vatambi vake vakashandisa mikana yavakawana. Tapera anoti vave kutora nguva ino kugadzirisa pavakakundikana.
Patamba zvakanaka kuteveka machances anotadzirwa mugame wefootball, chiringodiwa ndechekuti taona matadziro ataita then toenda kumba tonogadzirisa.
Yadha yave pachinhanho chechitanhatu. Highlanders ndiyo yave pamusorosoro pemakundano aya mushure mekurova ngezi Platinum Stars 1-0 nechibudzwa chakabva kuna Simon Munawa mutambo wave kupera. Highlanders ine mapoints 10-2, maviri pamusoro pengezi Platinum Stars iyo iri kutevera. Vakaona bhotso ichitamba vanosanganisa vatapuwa Musanzu vanoti Highlanders ikaramba ichitamba zvakadai ingangotora mukombe uyo yakapedzisira kutora muna 2006.
Mawinzo avakaita vakarakidza kuti aiwa gore rino iri ndo tine kutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Tips United haisi kuitawo zvekutamba mushure mekuzvambaradza chapungu 4-0 mazuva matatu yafamba kubva kumhondorongezi, uko yakanotora point yakakosha nekuita mangange 2-2 nengezi Platinum Stars. Chicken Inn yakanorova hwange 1-0 nechikudzwa chakanwiswa naChris Samakweri zuva rimwe chetero. Nelson Madzivisa akafadza vatsigiri veshabhani mai nekukanda bhora mumambure mukukunda kwavo Cholocho Pirates 1-0. Mangwana Black Rhinos iri kusangana neFC Platinum kuMorris Depot zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.